Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavachereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 24/2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutongi wedare ati ngavaiswe pamberi pedare zvizhinji zvizoongororwa pamutongwa nyaya yavo. Saka pari zvino ngavabude havo vaende kumba asi vabhadhare chibatiso $50 nemumwe wavo.
Nhengo dzesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzakasungwa nezuro dzinobvisiswa mari yechibatiso nedare redzimhosva muHarare. MDC inotungamirwa naNelson Jamisa inozivisa mapurisa kuti icharatidzira svondo rinouya nemusi wechishanu mudunhu reMashonaland and West. Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Terry Trent horemekedzwa muNew York nemusi wemuvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzesangano reAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, idzo dzakaramba kubvisa faindi nezuro pamhosva yadziri kupomerwa nemapurisa, dzamiswa nhasi pamberi pedare raMajor Street muHarare. Gweta renhengo idzi vaJeremiah Bhamu vanoti vasungwa ava pamwe negweta ravo vaDoug Coltart nemumwe waasiri nhengo yeATUZ vabvisiswa mari yechibatiso inoita madhora makumi mashanu pamunhu ndokubva vaburitswa muusungwa kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo.
Taisa chikumbiro pamberi pemutongi kuti mhosva yavari kunenedzerwa iyi haisi mhosva pamutemo. Nekuda kwekuti zvavanga vachiita ndizvo zvinhu zvinotarisirwa kwavari sevamiriri vevashandi kuti vape zvinyunyuto zvavo kuti mari dzavari kuwana hadzichaenderana nebasa ravo uye nekurarama kwavo sevashandi. Naizvozvo havangasungirwi kuti vaita basa ravo uye vachitevedza zvirumbumbiro renyika. Mutongi wedare ati ngavaiswe pamberi pedare zvizhinji zvizoongororwa pamutongwa nyaya yavo. Saka pari zvino ngavabude havo vaende kumba asi vabhadhare chibatiso $50 mumwe nemumwe wavo.
Vabhamu, takanzwa nezuro zvichinzizvo mapurisa akanga ati nhengo dzeATUZ dzibvise faindi. Chii chazopa kuti vamiswe mudare nhasi?
Faindi inobhadharwa hunge munhu achibvuma mhosva yaari kunenedzerwa kuti apara. Semaonero edu uye sekutumwa kwataitwa nenhengo dzeATUZ havasi kuona mhosva yavapara. Naizvozvo vari kuti nyaya yacho ngaichitongwa tione kuti pane chokwadi chaicho ndepapi.
Vabhamu, pane mashoko ekuti vamwe vavo vakakuvadzwa pavakasungwa nemapurisa nezuro. Nyaya iyi maisvitsawo here mudare?
Hongu ichokwadi. Chekutanga chandoda kujekesa ndechekuti pavanhu vasungwa ava havasi vose nhengo dzeATUZ. Kune vamwe vakaita saSimon Dhuri anga achimirirwa namuzvarefa dzaimaheri. Akanga angoendapo achida kununura mai vake vakanga vokuvadzwa vachizvindikitwa nemapurisa. Saka akabva asungirwa kuti sei ada kununura mai vake akasanganawo nekurohwa nemapurisa mukununura mai vake ikoko. Kwozoita zvakare rimwe gweta rinonzi Douglas Coltart. Akanga afonerwa nenhengo dzeATUZ vachiti ndiwe gweta redu, mapurisa ari kutaridza kuti vari kuda kutisunga pano, chiuya utibatsire utimiririre panyaya iyi. Paakasvika achida kunzwisa kuti zviri kufamba sei, naiye wakabva atanga kuzvimbikitwa nemapurisa akatove nembonje dziri kutooneka.
Vabhamu, tiri kuona kuti zvo pane mumwe mutongo wakambopuwa zvakare nedare wokuti mapurisa haana kodzero dzekunge achisunga nengo dze atus kana dzichinge dzichida kusvitsa zvichemo zvadzo kuhurumende. Sei izvi zviri kuramba zvichienderera mberi nekusungwa kwavo?
Handingakwanisi kutsanangura kuti sei zviri kuenderera mberi, asi semaonero angu uye mafungidziro angu, mapurisa haasi kuita basa nemazvo. Haasi kuongorora vasati vasungwa kuti apa pane nyaya here kana kuti hapana. Vari kungoita gumba wakumba, kungoti chero pavangoona paine vanhu chipoka chevanhu, vanhu vavo ngavatosungwa vaiswe mutorongo, vasingacherechedze kuti chaita kuti vanhu vange varipo ichocho chii. Zvakare mapurisa haasi kuverenga magwaro emutemo, nekuti mutemo unoti kana muchiita zvinoenderana nevashandi, hamukodzeri kuti musungwe nenyaya dzakadaro. Asi mapurisa achiri kungosunga. Hatingati mapurisa hazivi mutemo, asi kuti mapurisa haasi kuda kutevedzera mutemo.
Ndapi matanha muri kutora imi vabamu segweta riri kumirira vasungwa ava, ekuona kuti izvo mapurisawo atorerwawo matanho kuburikidza nekutyora kwaari kuita?
Isu semagweta zvinyunyuto zvedu tinongoisa pamberi pematare, kuti matare angoramba achipa mitsungo inochengetedza kodzero dzevanhu. Saka ndozvatinongoramba tichiita. Chekutanga, tinourira kodzero dzavo kuti vaonekwe kuti hapana mhosva yavakanga vapara, uye nedzimwe nguva tinozotsvaka kuti vachiripwa mukushungurudzwa kwavanenge vaitwa.
Gweta riri kumirira nhengo dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaJeremiah Bhamu vachitaura vari parunhare vari muHarare. MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa inoti icharatidzira svondo rinouya nemusi wechishanu mudunhu remashonaland west, uye yakatozivisa mapurisa nezuro kuti ndizvo zvayaronga kuita. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro wedunhu vaRalph Magunje vanoti vacharatidzira munzvimbo shanu dzinoti Chinoi, Chegutu, Kadoma, Kariba nekaroi musi wa20 Nyamavhuvhu.
Tichitevedzera konstitushoni yedu, kana tichida kuita mapurisa emotification tinoita anonzi mapurisa notification. Saka mapurisa notification edu emaurban centers, mataundi ese emumashonaland west. Saka musi wa29
vamagunje vatiwo kurambidzwa kuratidzira kuri kuitwa nemapurisa kunotyora mutemo yenyika, uye mapurisa ndiwo ari kutotyora mutemo nekurambidza kuratidzira.
Kurambwa kuri kuitwa kuyakuya kutotyora mutemo, saka vari kuaramba vaya kusaziva vari kutotyora mutemo.
Vamagunje vanoti nhengo dzavo hadzisi kutya kusungwa sezvo kuratidzira iri kodzero yavo, vachiti vacharatidzira kunyange mapurisa akavarambidza. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa mudunhu remashonaland west vaClemens Mabwazara kana vatambira chiziviso cheMDC, asi nyanzvi munyaya yezvematongerwo enyika uye vari mwana weimwe nhengo yakavamba bato reZANU-PF vaGeorge Nyandoro, vaIsrael Nyandoro, vanoti zviri kuda kuitwa neMDC zvakafanana nemunhu ari kuteya nzou neriva.
Saka ino handione kuti kumwe kumaareas kwese kwakarambidzwa muno muchinoyi demonstration ingabudirire, nekuti zvakangoitwa vamwe ndizvo. But ini zvandinoona ndezvekuti maybe utungamiriri weopposition huri kuno unongodawo kuti uwewo maamburera ekunzi vakamboedza vakarambidza. I don't see them succeeding.
Vanyandoro vanoti kuratidzira hakusi chete kunoita kuti vanopikisa vanzwikwe nehurumende.
Demonstration haisiyo nzira chete yekuti hurumende iripo ikunzwei. I've seen it kuti maopposition kunyanyanyanya vachamisa vakapiwa ino open forum yekuti vaititaurirani. Ivo ngavaendeko vachitaurawo mafacts avo, kune vamwewo vane mapata avo variko.
Asi mumwe mugari wemuchinoyi uyo asina kuda kuzivikanwa nezita anoti kuratidzira kuri kurongwa mudunhu remashonaland west hakubudirire nekuda kwekushandiswa kwemapurisa zvine chisimba.
Habudiriri nenyaya yekuti izvo mapurisa nemasoja vari kupindira mukati mazvo, saka hazvibudiriri.
Toro MDC rakarambidzwa kuratidzira mumaguta anoti Harare, Bulawayo, Gweru, Masvingo nemutare uye nhengo dzaro dzinosanganisira sachigaro webato muzvari Tabita Kumalo pamwe nemurongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya vakasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekukurudzira kuratidzira. Vachibaya vakamiswa pamberi pedare nezuro muHarare vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Chikumbiro chavo chichanzwikwa zvakare nemuvhuro sezvo hurumende iri kuti vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vachibaya vanogona zvakare kupara imwe mhosva. MDC inoti iri kuronga kuratidzira sezvo isiri kufara nebabatirwo ari kuitwa zvinhu munyika nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, awo inoti haivacherechedze semutungamiri wenyika kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakatsigira zvakaburiswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti vaMnangagwa ndivo vakanga vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Sangano ravana chipanga mazano muAmerica reFreedom House rinoti Zimbabwe inofanirwa kumisa kusunga kwairi kuita vanhu vanopikisa uye inofanirwa kuferefeta kurohwa pamwe nekutochwa kuri kuitwa vanhu nehurumende. Mukuru wezvirongwa zvemuAfrica musangano iri vaJohn Temin vanoti kumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu muZimbabwe, kutyorwa kwekodzero dzavo dzekuungana pamwe nekutaura vakasununguka. VaTemin vati kutyorwa kwekodzero kuri kuramba kuchienderera mberi zvisinei kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa Zimbabwe itsva pasi peutongi hwavo. VaTemin vanoti kana Zimbabwe ichida kupedza zvechokwadi inofanirwa kusiya maitiro ayo akashata uyezve inofanirwa kusunga vose vari kutyora kodzero dzevanhu. Taedza kubata munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe divi rehurumende, asi nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Mukuziya nyaya iyi tabata muongorori wezvematongerwo enyika vaRashid Mukundu kuti tinzwe maonero avo.
Maonero angu gwaro raburitswa neFreedom House riri kungodzokorera pfungwa imwe chete iyoyo yekuti nyika yeZimbabwe yadzokera mukati mematambudziko kuburikidza nemhirizhonga dziri kuitwa, chisanganisira kusabatwa zvakanaka kwekodzero dzevanhu nehurumende. Taona veruzhinji vachirohwa vachiedza kuratidzira vanopikisa hurumende, vadzidzisi vari kuratidzira vachisungwa vachirohwa vatori venhau. Saka kubva pabvava Mugabe muna 2017, tariro yepasi rese range rekuti Zimbabwe ichaita zviri nani pamunyaya dzematongerwo enyika, kuti utongi hwejekerere huchati wedzerei. Asi chatiri kuona ndechekuti hapana sanduko iri kuitika, nekuti utungamiri hwavaMnangagwa hwangoramba huchienderera mberi kubva pakasiwa navaMugabe. Nangozvo mashoko avanotaura kunze kwenyika, mashoko avanotaura mukati menyika ari ekuti vari kuunza sanduko. Chokwadi chaicho chiri kuitika ndechekuti sanduko inenge iri kuti netei tichitarisa mabatiro avanoita vanhu, kunyanya avo vanovapikisa pamatongerwo enyika. Vashandi vasiri kufara nekukwira kuri kuita mitengo, mari dzisiri kukwana kunetsikana nekwenyika nemagetsi nemafuta ekufambisa nezvimwe zvakadaro.
Zvii zvingaitwe mukugadzirisa dambudziko rekutyorwa kwevanhu muZimbabwe?
Chiripo ndechekuti dai vaMnangagwa vazadzisa mazwi ari pamuromo pavo nekuita saka zviito zvavo nemashoko avo zvakatana. Saka zvinoda kuti zviito zvavo nemashoko dai zvafambirana. Mashoko ava vari kutaura ndevekuti ivo mutungamiriri ari kuunza sanduko achaunza kuchengetedzwa nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Saka zvakuda kuti dai zviito zvemapurisa, zviito zvevatsori, zviito zvemasoja, zviito zvevashandi vehurumende zvachienderana nemashoko aya. Saka pane mukaha kana kuti pane mupata pakati pemashoko nezviito. Saka zviri kuda kuti vaMnangagwa vaone kubatsirwa, zvingave nekuti veSADC, vatungamiriri veSADC vakaita sevana Ramaphosa vekusouth Africa, vakaita sevana Magufuli vekuTanzania, vangobva pakungoti zvirango zveupfumi ngazvibviswe muZimbabwe. Asi vatarisa zvikonzero zviri kuitwa kuti zvirango zveupfumi izvi zvirambe zviripo. Zvimwe zvikonzero zvacho ndezvekuti hurumende yeZimbabwe yaramba ichityora kodzero dzevanhu.
VaMukundu, munoona SADC yakazvipira here kugadzirisa dambudziko remuZimbabwe?
Faro wangu ndiwo kuti SADC yakuzoona kuti muZimbabwe mune dambudziko. Asi vari kuita sekunge vangobatira nyaya iyi pahuro, havana kunyatsoitarisa yese. Munhu akavhunzwa kuti nzou yakaita sei, asingaoni akabata muswe anoti hanzou yakaita setambo, asi iyo nzou yakakura kudaro. Saka Sadhaki yangobatira nyaya iyi pasipo, pangoti zvirango zveupfumi ngazvibviswe. Asi chikuru chiripo ndechekuti vana vemuZimbabwe varoda kubatsirwa kuti vataurirane pache zvavo. Saka Sadhaki ine basa hombe rekuti iyananise vamunangagwa navachamisa.
Avo vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika varashuti Mukundu vachitaura vari parunhare vari muHarare. Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Tererai Trent, mumwe wemadzimai anodarika gumi ari kuremekedzwa muNew York nemusi wemuvhuro, apo zviumbwa zvavo zvichaparurwa muguta iri. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Dr. Trent vari kuremekedzwa pamwe chete neshoroma yechidzimai yemuAmerica, Oprah Winfrey. Dr. Trent ndivo chete chizvarwa chemuAfrica chine chiumbwa chichaparurwa nemusi wemuvhuro. Dr. Trent vakawana mukurumbira mushure mekunge vataura norondo reupenyu hwavo pachirongwa chaOprah Winfrey. Dr. Trent vanoti vakaroodzwa vachiri mudiki, rinova dambudziko rakasanganawo naamai vavo pamwe navanambuya vavo. Vanoti pavakasvika makore gumi nemasere vakanga vatoita vana vana. Vanoti kunyangwe havo vakaita vana vachiri vadiki, izvi hazvina kuvatadzisa kuti vadzokere kuchikoro. Vanoti vakatsanga nezvidzidzo zveordinary level uye zvakavatorera makore makumi maviri kuti vakwanise kuwana doctorate ravo iri muAmerica. Dr. Trent vanoti shuwiro yavo yanga iri yekuti vavake chikoro izvo vakakwanisa kuita mushure mekuwana rubatsiro kubva kuna Oprah Winfrey wemari inoita miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru zvemadhora. Vanotiwo vakawana zvakare rubatsiro kubva kusangano reUnited Nations vasati vapiwa ruremekedzo rwepasi rose nemusi wemuvhuro. Dr. Trent vanoti vari kufara zvikuru nekuremekedzwa kwavachaitwa nezvizvarwa zveZimbabwe nhasi manheru pachirongwa chichaitwa muNew Jersey.
Just humbled to be among the 10 women.
Ndiri kufara neruremekedzo rwandapiwa kuve pakati pemadzimai gumi acharemekedzwa muNew York nezvivakwa zvichaparurwa muguta iri nemuvhuro. Ndiri kufara zvakare nemabiko arongwa ekupemberera chiitiko ichi achaitirwa muNew Jersey nemugovera. Ndiri kukukokai mese kuti muve muri pachiitiko ichi.
Please come join me. See you in New York.
Mumwe wevari kuronga mabiko ekucherechedza Dr. Trent muNew Jersey, amai Lorraine Magdalena Takaruza, vanoti urongwa hwavo wemanheru anhasi huri kufamba zvakanaka uye vari kutarisira zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana kunge zviri pachiitiko ichi.
Tashamisika mufunge. Vanhu vari kubva kuAustralia, kuUK, makona ese enyika inoyi United States of America, vamwe vakatitanga kusvika nezuro kubva kunana San Francisco, California uko. My trend vashedza vanhu vakawanda kufunge vari kufara navo. Nevana vechikoro vemukuZimbabwe vari kutanga mafirst year akauyawo, takawana mukana wokuvawanira masponsorship yekuti vauyewo kuzoona kuzonzwa Dr. Trent vachitaura.
Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti nyika iri kufara zvikuru neruremekedzo ruchapuwa Dr. Trent nemuvhuro.
Dr. Tererai Trent is doing Zimbabwe proud through a loaded.
Nyika iri kufara nemabasa ari kuitwa naDr. Tererai Trent. Ruremekedzo rwavo ruchaita kuti Zimbabwe neAfrica pache zvayo zvizivikanwe, sezvo guta reNew York richange riine chivakwa chaDr. Trent richishanyirwa nevanhu vazhinji pasi rose. vachiona chivakwa ichi. Tiri kufadzwa neruremekedzo uku. Mwari ngaaitire Dr. Trent zvakanaka.
God bless Dr. Tererai Trent.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakanyorawo padande mutande reTwitter vachikorokotedza amai Trent. Mukuru weRosaria Memorial Trust muzvare nyaradzai gumbonzvanda, avo vanova zvakare Goodwill Ambassador weAfrican Union panyaya dzekurodzwa kwevana vasati vabvazera, vanoti vari kufara zvikuru neruremekedzo riri kupiwa Dr. Trent sezvo zvichibatsira kusimbaradza vamwe vasikana vechidiki vari kutarisana nedambudziko rekurodzwa vasati vabvazera.
Tikufara zvikuru nekucherechedzwa nekukosheswa nekurumbidzwa kuri kuitwa mabasa aDr. Tererai Trent, vanova mwana weZimbabwe chiedza munyika yedu. Chitarisa kwa vakabva neupenyu hwavo, experience dzavo panyaya dzekukura, and also how then despite my challenges avo including the child marriage vakakwanisa kuzocommit kuti ndiende kuchikoro, and then she got a doctorate, and vavazotanga the Trent Foundation iri kubatsira zvakasimba kuno kuZimbabwe nechikoro chavari kurana. Saka inini I'm just so proud kuti here is a woman mudzimai anoziva kwaakabva uye achitarisira zvikuru kuti asimudzire nharaunda.
Vamwe vari kuremekedzwa nemusi wemuvhuro ndi Oprah Winfrey, muimbi Pink, vanoita zvemitambo Nicole Kidman, Jane Gorodow, Kate Blanchett, Janet Mock, Tracy Dyson, Cheryl Strayed naGabby Douglas anoita zvemutambo weGymnastics. Dr. Trent avo vane rimwe bhuku rinotaura nezvenhoroondo yavo vakasvika muAmerica nemusi wechitatu vachibva kuZimbabwe. Dr. Trent vakaberekwa muna 1965 kuKaroi mudunhu reMashonaland West, uye vane sangano ravo rinonzi Tererai Trent International iro rinoita mabasa ekusimudzira vanhu vari kumaruwa muAfrica. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Marvelous Mhlanganya huye.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematare emadzishe anganzi maprimary court nekunzwa kuti vanoshanda sei matare avo. Muhurukuro yedu tabata Ishe Nembire vaClemens Nembire vekudonho rekuCentenary kuMashonaland Central. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu Ishe Nembire. Changamire Nembire, nhasi tinoda kumbotarisawo basa rinoitwa nematare emadzishe. Mungatiudza kuti munoshanda sei?
Mazita enyu vajonga akazvai vateereri vari mumatima neZimbabwe, ndinogamuchirai pachirongwa. Mbvunzo wenyu wamabvunza vajonga mubvunzo wakanaka zvikuru. Matare emadzimambo ari pamutemo wenyika yeZimbabwe, asi takarerekera kuinonzi customary law, ichitonga netsika nehunhu zvinoteedzwa mudunhu ramambo iroro. Mambo anotonga zvikuru sei takarerekera kuno inonzi macivil disputes, nyaya dzokupokana nevanhu. Asi idzo kana dzadze criminal, idzo dzinoenda kumamagistrates. Madzimambo anotonga mhosva dzakati wandei. Semuenzaniso ndingapo ini ndinogona kutonga mhosva dzingasvike 15 pasvondo roga roga. Mhosva dzine chokuita nemakakatanwa anenge ari mhuri, kurambana, zvipi nezvakangoti wandei. Madzimambo ane mabasa makuru sekutaura kwandaita ari muconstitution yeZimbabwe. Tiri paJudicial Service Commission tiripowo zvakare, tinotonga mhosva. Asere yedu ichinzi primary court, munhu ane mukana wekuti aite appeal kuendesa nyaya yake kumberi kwamajistrati, kuhigh court, supreme court, constitutional court, labour court, asi dzimwe dzine zvokuita dzisiri panyaya dzechivanhu netsika, idzodzo hadzisi dzedu vajonga.
Ko munhu akanga pikisa mutongo unenge wapiwa totima mutarira kuti aripe opikisa kuti handisi kuda kuripa munomuita sei?
Munhu kana apikisa zvatinoita ndezvekuti kana tatonga nyaya pane mazuva atikatarirwa 30 okuti munhu anenge aita apiwe. Kana asina kuita apiwe mumazuva 30 madzimambo tinotenderwa kuti tiite enforce execution, teinforsa mutongo wedu. Asi regai nditi nyaya yemakunakuna yainonzi pachirungu incest, makunakuna iyoyo haina kwainoenda, haina apiwe, inoenderana netsika neunhu huri mudunhu ramambo. Zvinototyisa kuti nyaya iyoyo ingasimudzwe kuenda pamwe, nokuti inyaya inoenderana netsika kuti kana wasangana nehanzvadzi muri veropa unotofanira kuripa kuti upomhodze mhepo dzemunyika mamambo.
Madziche, munobvumidzwawo here kuzodzinga munhu mubhuku anenge akanganisa kana apara mhosva achinzi atadza kuremekedza mutongo nezvimwe zvakadaro?
Zvinongoenderana majonga netsika, asi pane pamwe pokuti koiwo madzimambo vanhu kana vachiuya mudunhu, handiti vanotsvaga nzvimbo mudunhu ramambo, vanotsvaga nzvimbo mudunhu ramambo, vopiwa nzvimbo mudunhu ramambo kubudikidza nasabhuku. Mambo ane nyika, sabhuku ndiye ane nzvimbo, ane dunhu rake. Saka zvinongoenderana kuti zvaita sei. Pane pamwe paunti apa zvanyanya apa, chiregai ndidai. But kana makatarisa constitution yeZimbabwe very clear kuti mambo ndiye muridzi wecommunal lands, ndiye authority, ndiye ane simba mucommunal lands.
Tinombonzwa vamwe vachinzi mapurisa amambo akaparadza mushavanhingi mushure mekunge aramba kubuda mubhuku kana kuti aramba kuteera mutongo nezvimwe zvakadaro. Munozokwanisa here kunge munhu iye achikusungisai nemhosva yekuti mamuparadzira midziyo yake?
Ya, vanhu vane kodzero dzavo kutongoti handinyatsoziva pamuri kunangana napo vajonga, asi zvinhu zvinongotevedzwawo mitemo yenyika kuti mitemo yenyika iri kufamba yakaita sei. Asi munongozivawo kuti munzvimbo dzemadzimambo, madzimambo tinosangana nenhubu dzakati wandei kubudikidza nokuti kana mapurisa edu chaiyo takati endai munoita execution kana kuti munoita attachment, vanosvikosanganawo nemabongozozo akadaro akadaro. Asi pozoitawo tumhosva tudukuduku tinozongofambawo kunzi mambo vazodai vachitorera kodzero dzevanhu zvizodai. Asi zvinongotariswawo kuti titarisa nemitemo yenyika nemabasawo anofanira kuitwa namambo kuti zviri kufamba sei.
Aiwa, ndinotenda zvikuru Changamire Nembire, nguva yedu ndo yaita pfupi.
Aiwa, ndinotenda vajonga, ndinotenda ruzhinji rwevanhu nokuteerera kwenyu. Togara muri Nyararo tichiziva kuti tiri mhuri yeZimbabwe imwe chete. Tatenda vajonga.
Manga makateerera kuna Ishe Clemens Nembire vekuSentinary muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekaya nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7, animi muchirongwa ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Chapungu 4, Caps United 2. Ngezi Platinum 1, Wange 1. Kariba 3, Tel 1, 0. Yada 1, Herentals 1. Bulawayo Chiefs 1, Black Rhinos 0. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, asi regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Nhengo dzesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzakasungwa nezuro dzinobvisiswa mari yechibatiso nedare redzimhosva muHarare. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inozivisa mapurisa kuti icharatidzira zvakare svondo rinouya nemusi wechishanu mudunhu remashonaland west. Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Terry Trent voremekedzwa muNew York nemusi wemuvhuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawebsite inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro manera nhasi, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mulyela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 24 Ncwabakazi 2019 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeFreedom House ithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ayekele ukuthumba lokushaya abantu abamphikisayo.
Kokubotshwa khona ngokomthetho kufanele baboshwe, but ma kuwuhulumeni wenza lokho uyaboshwa mbani? Sizokhuluma sikhale, ungakhuluma kube ngowoshayayo.
Kodwa ibandla lezanu-PF lithi alitshelwa okokwenza zinhlanganiso ezizimele zodwa.
Asitshelwa i-Freedom House okokwenza thina njengelizwe lemithetho yethu ebusilizwe lethu, asitshele okokwenza ngabantu abaleyinjongo zabo zokugaga kuphela abafuna ukusiphambanisa nenhlelo zethu ezikhona.
Induna uKhulumani Mathema uthi induna uFelix Nhlahlamangwe Ndiweni ubotshelwe ezombangazwe hathi lokhu okuthiwa wakwenza. Abantu abansundukwele eMelika bathi bethuswa yikubandlululwa okukhona eMelika kulezi nsuku.
We have a long history of just overcoming a whole lot. It's amazing that we are still walking around in this society.
Uyamangalisa ukuthi lokhu siphila sahlupheka kakhulu lakatesi lokhu sihlupheka. Lingakuthwa luhlelo liphuma le ndaba lishona le ndaba kanye loluphathelane labesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo kwaZulu eFreedom House ithi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele amise ukubotshwa lokushaya kwabantu abaphikisana lohulumende wakhe. Inhlanganiso le ithi uhulumende kaMnangagwa wephula ilungelo likaZulu ngokuqhubekela phambili ebopha abantu abafuna ukujengisela emgwaqweni bekhonona ngesimo esibi somnotho elizweni leZimbabwe. Abaningi abathunjwa lokutshaywa bacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensida ngamalunga ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa nguChamisa, uthi bayakusekela okwethulwe yi-Freedom House.
Siyamukela amazwi avela ku-Freedom House. Siyakhuthaza futhi ukuthini ezinye inhlanganiso ezinjabo Amnesty International, labo International Crisis Group, labo Human Rights Watch, labo United Nations, labo bakwanisa ukuthi bathumele amaqhula khonale esingathi ngesilungu ama-delegations, ama-fact-finding missions, ukuthini bakhuze uhulumende weZimbabwe nemihlolo aseyenza le.
Umnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MTC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Abakubandla le-ZANU-PF bathi ngabasoze batshelwe okwenza inhlanganiso ye-Freedom House. Alesizwe umnumzana Belief Gawule owake wamela itsholotsho edale le-Senate exoxa ngalokhu.
Asitshelwa i-Freedom House okokwenza thina njengelizwe lemithetho yethu ebusilizwe lethu, asitshele okokwenza ngabantu abaleyinjongo zabo zokugaga kuphela abafuna ukusiphambanisa nenhlelo zethu ezikhona. Abantu abaphambanisayo lapha eZimbabwe bayabotshwa, abayephula umthetho bayabotshwa. Ngako kungakulo munye oyabe botshwe ngendlela engayisiyo kumbe kube lokugaga, akuripoti emapholiseni kulandelelwe bona abayekwenze ngendlela engayisiyo babotshwe. But lapha eZimbabwe asithathe ama-instructions from i-Freedom House ukuthi sithathe silandele khona kwabakutshoyo. Thina sihlangele ilundelo loluntu olukhona kusisekelo umbuso welizwe leZimbabwe.
Ye, kodwa bona abakutshoyo lapha ukuthi kukhanya ngazani khonokhu ukugandwa kwabantu, abanye bakhahlamezwa, abanye konke kunjalo nje. Kukhanya kwenziwa nguhulumende. Ngakho ukuthi uhulumende kumele abophe kulaba abantu abakwenza khonokho. Kambe kungenziwa khonokho?
Mina ngithi kimsa akukho khonokho, izinto ezikhulunywayo. Mina ngiyakuya ngekwala khonokho, kodwa umuntu nxa elandwe siyabothwa ekudala icala engabantu besebe-create esinye isitori ngakhonokho. Tough luck. Thinathi ihulumende yethu yeZimbabwe ingokulungisa kuphela. Lokho okunye xa kukhona amanye amakhesi zanjalo abantu abayenza into zokuganga, lokho kuzajolakala ngoba akuswelakali vele kuzokuswelakali. Ingane eSouth Africa imarikana nje badutshulwe abantu ngamapholisa bafa. imarikana inandiana wadutula abantu bafa bedutula ngamapolisa kahulumende bafa abantu kwayenziwa kalani kwaba le-commission of inquiry kwayenziwa yonke into kungayisho ukuthi ulungelo lontu kalinanzwa kodwa kuyukuthi amapolisa labo athi wena sasesibona ukuthi impilo zethu zasezisengozini but khonokho okwenzakaleyo ezimbabwe akusiqiniswa ngabantu abafuna ukuthi badala umumo wokuthi basifake emumeni wokuthi bagcwalisise indaba yabo yama-sanctions ukuthi uhulumende wezimbabwe ayihloniphi ulungelo loluntu ayisikho indaba ezivunjwa ngabantu abafuna ukuthi bagcobe uhulumende wethu abonakale emubi kwi-international community yikho abakudingayo ngabantu abasebenza lesitha laba bantu labo
umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla le-ZANU-PF sixoxelaye esejolojo ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele ngcwedi kwezombusazwe umnumzana Bekuthemba Nkalonde
akulunganga phela ukuthi ngensuku zanamhlanje sithi singabantu banye sibe lokho esigijimisana kulokuthi sixotshe sigijimise amandla esiwafaka ekuthini sigijimise abantu siwafake ekuthini silweni nendlala kulokuthi sibe sisilwa sibayihlekisa kwayo kwezinye izizwe ma ungathi uyabheka ngensuku zanamhlanje amanye amazwe bafaka i-effort ekuthuthukiseni amazwe abo but thina kukhanya silokho sigijimisana njengembuzi ledonki uyabona singabantu banye engicabanga ukuthi okokuqala kusa ilizwe emuva asikho competitive namanye amazwe thina sibhizi lokho sigijimisana sodwa bese uthi uyabheka indlela inzondano ephakathi kwelizwe nayo ayisisindawo engicabanga ukuthi ukuba nje njengomongameli kube ngathiwa mhlawumbe nayo uyakubona ainveste la mandla ekuthinini ilizwe lithuthuke kulokuthi sibe lokho esigijimisana kungekho into angiyiboni mina into ebangwayo lana ngoba wonke umuntu unamaphutha ma uphazamise ngapha kuqondiswane sikhubekele phambili but lokho ukuthi kuyogijiswa kubotshwa abantu bechaywa ngapha izinto ziyadula ngapha into zikhuphuka engicabanga ukuthi nalo i-leadership yelizwe kufanele angazi noma bona bakubona kwawo bama-side lezi zinto abantu abakhuluma ngazo bekhala on the ground abaziboni okanye baphila kwenye iplanethi
nxa sikhangela ngalondi lapha ngalokho okwethulwe yi-Freedom House ethi kumele abantu laba abayibo abakhahlameza abanye babotshwe kambe bangabotshwa yini
kunzima babaduba ukuthi abantu labo baboshwe ma kuwuhulumene uhulumene uhulumene angeke azazibopha uyayibona uhulumene uyabe kuqhaba ibhola esekhoneni agijime aluheda elihedele emapalini so okokubotshwa khona ngokomthetho kufanele babotshwe but ma kuwuhulumene wenza lokho uyabotshwa mbani sizokhuluma sikhale ungakhuluma kube ngoshayayo khona kubuhlungu ngoba ma ungathi uyabheka kwayena umongameli uye wabaleka elizweni esithi ubebalekela wakubeka wathi mgabe stocks but namhlanje seculela inye iculo le labo abantu ababiza ngama-dogs kwasekuqaleni asa-understand ukuthi sephila nabo njani sebasebenzisa njani kwabanye abantu endaweni yokuthi kube ngathiwa mhlambe si-investor siqhubekela phambili ekuthini ilizwe lithuthuke ilizwe lisemuva leliyana owokuthi ma ulicompare namanye amazwe nje lokho kusabhala ezinye izinto ngepen okuwukuthi sisemuva kakhulu okuthi kube ngani yilapho esifaka khona i-effort earning but ukuthi bangaboshwa babadube mina angiboni kusenzeka ikakhulukazi uma kusenziwa nguhulumeni ngoba ngithi yeza ma noma ubanxusa emoyeni ukuthi babuye bayayidifenda le nto asiyazi ogawule bayadifenda bathintini but okungelona iqiniso nengane encane iyabona ukuthi anakudlalwa ngabantu nje hayi ukuboshwa kangiboni kwenzeka babadube ngoba ngama-agencies zikahulumeni ayenza khona lokho so uhulumeni angakwazi ukuzibopha
umnumzana Bekuthemba Nkalonde yingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa sixoxe laye esejohannesburg kwele-south africa kusenjalo amapolisa avimbe amalunga ebandla le-mdc abefuna ukutshengisela emigwaqweni echinoyi namhla kulandela akubenze eharare kobulawayo egweru emaswingo lemutare okunye njalo kwenzakale namhla isiphumile enkambeni yamapolisa inkokheli yenhlanganiso yababalisi ebotshwe izolo ithole ugwalo oluveza ukukhonona kwayo ngeholo eliphansi obekumele lunikwe iziphathamandla zikahulumende inikwe isibambiso sebheyili ngumthethondaba
okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abantu abansundu kwele Melika bathi babhekane lenketa bejabi esabekayo eveza ukuthi bazondwa nguhulumende kamongameli Donald Trump. Lo ngumbono wabantu abansundu abangene umhlangano omkhulu eNorfolk State University eVirginia obuhlolisisa ukuphathwa kwabantu ababeyizigqili kwele Melika kusukela ngomnyaka ka-1619 kuze kufike ababethunjwe kwele Angola. Umbuthano lo obuqoqwe likholiji leli kanye lomsakazi kaZulu we-Voice of America ubulesihloko esithi Africa to America, the Odyssey of Slavery. Ubugqili babakhona kwele Melika okweminyaka edlula amakhulu amabili. Akade bedlana ingqondo kumbuthano lo bathe kuzisa usizi ukuthi abantu abansundu lokhu bebandlululwa kwele Melika. Usikhuce mfundo Gloria J. Brown Marshall ofundisa ezemithetho eJohn Jay College uthi kuqhubekela phambili ukubandlululwa kwabantu abansundu kwele Melika. Uthi omanje kusobala ukuthi sokulabantu abaningi abamhlophe abakhonza ezokubandlululwa kweminye imihlobo ikakhulu abantu abansundu.
White nationalism has appeared many times in this country. White nationalism followed the Reconstruction period of 1877 when the federal government had made it safer for African Americans who had been newly freed in 1860, had been voting since 1870 to actually have a role in this government, a voice in this government. And so the Jim Crow era actually started much sooner than the 1900s because they had the poll tax, literacy tests, grandfather clause, and of course just downright terrorism.
Waqala kudala ngesikhathi kule mithetho eyayisaziwa ngokuthi iJim Crow iyayilokuncindezela okumangalisayo abantu abansundu njalo yancindezela ngendlela ezijeneyo ezigoqela imithelo yetax lokunye okwakukhanya ukuthi ngokuncindezela abantu ababeyizigqili. Loba kunjalo abantu baphumelela ukwenza lokho ababekufuna. Kukhanya engani kulabanye abantu ababengafuni ukuthi kube lo muntu omnyama uBarack Obama ukuthi angene e-ofisini kamongameli. Lokhu akumelanga kusibisele emuva.
And this white nationalism is also a reaction to President Obama, a black man in the White House. And this idea of white superiority, white identity, has to be something that's above people of African descent, and that's why they're going out of their way to secure white superiority by any means necessary and undermine once again the progress of African Americans.
Lokhu kusekelwe nguyisikhwicamfundo u-Associate Professor Robert Trent Vinson osekolijini ye-College of William and Mary ofundisa ezembali yabantu. Uthi inketa bejabi kwakuyindlela abamhlophe ababefuna ukubusa ngayo umhlaba wonke jikelele.
That idea of white supremacy that we see with enslavement, all those 246 years of racial slavery, we see it continuing with colonialism in Africa and in the Caribbean, right? And we see that with apartheid in South Africa. We see that with Jim Crow here. So this was a global phenomenon. There was a global color line. There was transnational white supremacy that we're still dealing with in this day and time.
Lokhu kwakungokomhlaba wonke jikelele. Kwakungalami ngcele ukubandlulula lokhu.
We have a current president who speaks very openly about whose country this might be and whose is not. He's anti-black, he's anti-Mexican, he's anti-Muslim.
Silomongameli okwamanje okutaza konke lokho ukhuluma ngokuthi ilizwe ileli ngelikabani.
And he makes that clear in his utterances. And so we're dealing with that legacy even today.
UTerry Brown, usuperintendent weFort Monroe National Monument, uthi uyamangalisa ukuthi abantu abansundu lokho bephila ngendlela ababehlupheka ngayo.
We have a long history of just overcoming a whole lot. It's amazing that we are still walking around in this society.
Uyamangalisa ukuthi lokhu siphila sahlupheka kakhulu lakatesi lokhu sihlupheka. Le yimbali emangalisayo yabantu.
It's a true survival story, if you will.
Uhulumende kamongameli Donald Trump wamanje uyaphika ukuthi ubandlulula abantu abansundu labanye abadabuka kwamanye amazwe. UTrump uthi yena kalanketa bejabi ngitsho kancane.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula.
Lamlela
ndwandwe. Wezamabhandleni namhlanje. Induna yezansi emandebeleni uKhulumani Matema usecodoze inyathelo likamanti elokugweba induna uFelix Hlahlamangwe Ntiweni uba ayiphika entolongweni phose okweminyanga ezingamajumi amabili esithi lokhu kudalwe ngezombusazwe. Intethelo izindaba yethu Albert Ncube usethulela lolu daba.
UMathema owesiqintini sewilonke esabelweni seMathabeleland South
uthi kukhona ukunuka santungwana kusigwebo esaphiwa induna yentaba zinduna uNdiweni. Ekhulume semhlanganweni wokulwisana lenkohlakalo oqhutshelwe eGwanda izolo, uMathema uthe kusobala ukuthi kwangenele ezombangazo kulolu daba.
Ubebeyani ufebe obaphakathi kwesigaba obabuyaniwa ngabantu bonke. Njalo ungakhangela livalo damage okuthiwa wayenza. It's about 300 pound, which attracts you to 2 years. Akuvumi. It's not equivalent. Ngabe kube equivalent. From my own analysis, I'm not a law fund. He was not supposed to go to jail for that. I think into yangona maybe put ile political hand.
UNdiweni behleze cothoza uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa phambilini ngokugwetshwa kwakhe. Amagqwetha kaNdiweni sehambiselwe ludaba emthethwandaba waphezulu we-High Court elwisa ukuthi uNdiweni akhululwe. UMathema uphinde wasola inkokheli zombangazwe ngokufuna ukuncindezela uZulu ikakhulu koze kugejwa kwegolide kulomhlubulo welizwe.
Ama-politicians, they must stick to policy, politics, but leave him ama-money activities for other people that are doing nothing. And the Bible serves a political power, a political muscle, to tease laba bantu abayibo abafaka esikhundleni. And many times those people, if they are elected, they become gods. We fear them, but you are the one who put them into offices. Tell you what, I was able to tell you that I put money in. Puma wenala, mwabulema, he can influence, and that's part of corruption also.
Usenjalo Zulu emaphandleni sebhekane lendlela embi kulesi sabelo, njalo inkokheli zithi sokufike isikhathi sokuthi uhulumende aholise umumbu wonke nje umuntu osemaphandleni. Indlala le iza ngesikhathi sekulokusilela komumbu elizweni kanye lokuqonga kwentengo yempuphu, kodwa uZulu emakhaya useholiswa lengawuthi. Umnumzana Phineas Maphosa ukhansela kaWard 14 eGuyu uthi isimo sesisibe emakhaya.
Isimo sendlala sikhulu kakhulu baba, ukudla okuya kuncinyane kakhulu, ngoba abantu esibakhangeleleyo abahola kwakathi sabathola ukudla okuthiwa ama-vulnerable sibalutshwane kakhulu. Ikakhulu okusikukhangelayo ukuthi ukudla khona kwakho ikakhulu ikhathesi ngendlala esilayo kathesi naleyo, otherwise ngabonke nje abantu bayazuza, ngoba kusokusiba nzima kubo ukuthi abantu bakuthola ukudla. One, abanye lezi mali azitholakali.
Unkosikazi Santa Ncube Westezi uthi bathola nzima ngendleko zokuthola amabele lawa beyasusa lapho afikela khona bewasemakhaya abo.
Ngoba amabele ayafika esimpumpumpu adlula kithi emnyango wethu khonapho, isimpumpumpu ngenye wadi, uwadi 7. So thina amabele sibe siwabhadalela kabili, sakubona ukuthi asikwanelisi ngoba imali vele asilayo. So ukusuka eGwanda usiye esimpumpumpu kuthiwa $18. Ukuthi siwasuse esimpumpumpu esiza kithi wona edlule kithi $15.
Abantu abedlula izigidi ezimbili kuleli iningi ngele maphandleni lizafuna uncedo lokudla kulandela ungani ukuhle kwezulu nakenye. Umnumzana Eugene Dube oyincwethu kwezokulima esebenza iAgriSeeds ukukhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo ezingafuna izulu eliningi ezifana lamabele.
Ibele esihlala abathi yiwidza alidliwa zinyoni leli bele ngenxa yokutshintsha komkhathi okhona elizweni. Sikhuthaza amafamazi ukuthi bona kabalime amabele, balime futhi lo mumbu lo ophangisayo. Sikhuthaza futhi amafamazi kabalime le nyawuthi.
Lobanje uhulumende phethe sithu zathatha amanathelo ukuze uZulu engabulawa indlala. Akula sekwenzile ukwenqabela indlala emaphandleni. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje-ke sonke isikhathi sohlelo liphuma le ndaba, liphume le ndaba.
Lingali tshona njani zulukandaba, siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Magazine Mandawa, isakhamuzi sesinampongo eBinga.
Ya mnumzana, abantu abaningi nxa ukhuluma ngeBinga babona ngani indawo engaphumelelanga engaphucukanga esemuva kakhulu, kodwa ngifikile mina lapha ngiyazibonela ukuthi hayi akunjalo. ungathini wena lo
ya ibhinga vele bonke abantu bajonjalo but bangafika bayabona ukuthi ayibhinga yinhle kakhulu njengangapha ngikhona mina ejeniseni amanzi bayabona sibe ukuthi kuhle ebhinga sibe
Eh kodwa basebe baningina bavela kwezinye indawo zelizwe bebuya bezovakatshela ebhinga la lali babona
ya kodwa sibaningi but ya abalungu hayi thina abantu bamnyama yethu sibaningi babuya
Eh manje ubona ungani abantu bayakwazi ukuthi ibhinga inhle kangaka okokuthi badinga ulwazi ukuthi babe kwazi kumbe bayakwazi kodwa bafuna ukubuya
abanye abakwazi kuhle ukuthi ibhinga indle njalo ngoba balutshwana abantu ababuya but bangafika bayabona ukuthi kanti ibhinga indle so
yona ibhinga singathi nxa usithi indle ngaphandle kwalokho esikubonayo ungathini abantu bakhona banjani bayamukela abantu njalo baphatha njani abantu abavakashileyo
hayi ibhinga ngapha bangavakashi abantu sibaphatha kuhle kakhulu
Siyasizwa abanye besithi ibhinga yindawo lapho okugcwele khona imbanje okubhenywa khona kuliqiniso yinto
ya lokho kuyiqiniso ngoba abaningi ivini babuya bavela ngaphi babuya kuthi ebhinga nembanje so kanye bayazitola khona ngapho ebhinga
ziyatholakala kodwa bona abantu bebhinga bayazibhema kakhulu yini kumbe ngabantu ababe bebuya bezozithenga
bayabuya bethenga labo abaningi abayabhema
Yese yabona ukuthi umfula lo uZambezi useduze nje khona futhi ungacapha uyafika eZambia. Ulibunjani umhlobo wabantu balapha eBinga la laseZambia?
Hayi saseZambia kulabo uChiano ngoba sasihlala ndawonye eZambia sasovalela umfula amazi sesiqala kakhulu. Sazo separatal. Amadonga bethiwa kula madonga abanye baningi bangkhona bangale eZambia. Thina ethi sabuya ngapha. Othi wabuma amazi azoba manje.
Usiko lwenu lelo kubulawa khona ngalo luyafana
uyafana naye awuchana
umntwana oyintombazana sizwa kuthiwa uyafundiswa ukuthi aphathe njani indoda ekamelweni kuliqiniswe
kuyiqiniso but kwakatesa abasayenzi kudala babenza katesi kwagcwala basebenza kumachurch so kwesintu kwemasuka abasayenzi kakhulu
kodwa bona bayaziphatha yini abantwana abangamantombazana bebhinga
besitongena bayaziphatha sibe
hayi sibongile kakhulu mnumzana
olright angiyabonga
lo-ke bekungumnumzana magazine mandawa isakhamuzi sesinampongo ebhinga ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lila
Siyabonga kakhulu ke Chris Gande okwamanje othi sikhangeleke esiphathelane labasifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Tendai Masocha, umgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kubandla leMDC kobulawayo. Unkosazana Masocha ubebotshiwe sixoxa ngokwenzakala kuleli bandla kulandela ukuvinjelwa ukutshengisela emadolobheni athile
ngizwa yebo yekuhle ukuthi nje ukuthi sengiphande kodwa akulanto ukuthi akunankululeko ukubuyela sabuyela mhla ka 3 September njalo entilongweni akulanto enhle phakathi sabatha ingubo ezesabekayo ezilamagazi ezingawathwayo ezilentuli akunakudla ngithi gwadla phakathi entilongweni nxa ungasanathanga amanzi ngesikhathi ovulelwe ngaso phakathi akulamanzi ithemba kayiflashwa khonaphana ofuna ukudla nxa ochemayo lofuna ukuyenza unumber 2 uyayenza konke omunye ekhangele vele aso ndawo yokuthi ngaphile umuntu sibili aphile phakathi
isizathu senu sokutshengisela Isiphi elibona ingani sikhathaza kakhulu abesifazana?
Singabo mama sinje ukuthi imbizi ixhathe kumbe ngipheke ukudla yimi. Ukuthi abantwana bedle yimi lokuhlupho lalokudubo libona mina umama. Kunje nje ezindlini zethu akulakudla. ezindlini hlala amadoda angasebenziyo impizo angkhona zisuka zibe ziningi ngoba endlini nxa ungasela imali ungaselani labantwana esibafundisa sebegcwele basezindlini abanamisebenzi akulalutho phinde futhi ngithi ngibuyele even ngithi ngibuyele khona entilongweni apho esasikhona khona empini wesifazane kuqeda amalanga amabili ungagezanga ndani liyakwazi ukuthi ukuthi woni kwesinye isikhathi yabo sesikhathini you know akunamandla akulani vele impilo esiyiphilayo elizweni lebi njengabantu abangabomama ibuhlungu kakhulu ibuhlungu kwafungutshela manje
ebantwini abatshengiselayo sabona labesifazana labo betshaywa
yikho okutshengiselayo phela ukuthi eZimbabwe lokho kungakhululekanga lokho kufanana nokuthi lokho sithile esikhathini abantu bona labana abazele besithile kwakuvele kungcono akuthwale ngayisana isikhathi sokuqala nalokho sesikho khona ithi futhi ubona abesifazana besesaba ukujoyina even ipolitics ngoba engakhuluma ukuthi lokhu lalokhu kubuhlungu komele atshaywe ahlukuluze umuntu ongumama etshaywa umntanakhe amzeleyo ngithemba labona even ama-videos umuntu ongumama sethe daxa esitredini betshaywa so kubathelela ukwesaba ukuthi bebuye nabo beziveze nabo bekhuluma intukuthelo abanazo lezinto abaphakathi kwazo elizweni labo ubuhlungu ababutholayo kodwa engingakutsho ukuthi abamama abathwele nzima abantu besifazane abathwele nzima elizweni lethu kubuhlungu kakhulu
sezwa le nhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation isithi nxa kutshengiselwa ukwande ukuthi abesifazana abagogekileyo kumbe asebeluphele behlukuluzeke labe lifisa ukuthi bephathwe ngokwehlukileyo yini kumbe labo bephathwe njengomuntu wonke
mina engakutsho ukuthi umuntu wonke akaphathwe okufana nayo abesifazana kine ngikhulume ngimelele bona ngithi iqiniso they deserve a special treatment ngoba ispecial bona labo okhuluma ngabo ukuthi engxenye abagogekileyo bazabuya njani bezetshengisela ngoba bayakwazi ukuthi ephakathi kokutshengisela sokungathitha imibhobho sokungathitha amalokhu zento kokuthela amanzi kungathitha le mbhobho uyasiqombani kwi-wheelchair mbani ozagijima layo lanxa besithi ukutshengisela akukhululekanga ukuthi bengaphuma injongo ayisozivezeke kalula ngoba bayazama ukuthi vele abantu bengatshengiseli khona okushana kodwa ukuvimbela ukuthi abantu bengatshengiseli kokutshengiselayo ukuthi kukhona ukukhalasa ntungwana kukhona kusebhudwini ngoba nxa ungumuntu omdala ungumzali ungafuni ukuthi abantwana utshaya abantwana ubavalele egabheni kukhona okukhulu okuvalayo ungafuni ukuthi umakhelwane akuze so khona lokho befekt ukuthi bavimbele ukuthi abantu bakhulume that shows ukuthi ikhona into enkalakathi efihliwe engamela ngizwakali
ubona ingani ibandla lakho le-MDC lingaletha ubungcono yini kuyikuthi yilo elingangena embusweni
liyaletha ubungcono kakhulu kakhulu ngithemba labona kuqala lize lingene iminyaka engu-4 laphana ne-inclusive into eziningi zatshintsha khona kutshana ingcosana yeminyaka nalana kwatshengisela ukuthi labantu abalobungcitshi abalolwazi ne-ikhonomi abangalidrayive ilizwe liletha inguquko lethi utshintsho olumangalisayo
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Dendai Masocha umgcinisihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC kobulawayo olivalelisayo ke ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo
siyabonga kakhulu ke sithandekile Mhlanga okwamanje ke sike sizwe umculo kasisa senkosi Mgandla usanda kwethula ke idlaladi kumbe ngithi ingoma ethi ngiyavuma I do
Nani bantu bakithi igama ngusisa senkosi ngiyakumhlabeleli wemasikandini lesingi lami elitha elithi lona ngiyavuma I do engihlabele khona le platform one lo Moses Ngwenya owema Soul Brothers is the wedding season aziwe
leyo ke inzwisa kuphela ke ingoma kasisa senkosi Mgandla lidingeke ku-iTunes lendawo ezijeneyo singahlukani ngokuthi sikhangele okade zilandelakade zikhokhela indaba lamhlanje inhlanganiso ye-Freedom House ithi kumele urhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa ayekele ukudumba lokujaya abantu abamphikisayo induna ukhulumani Matema uthi induna uFelix Hlahla Mangwendiweni wabotshelwa ezobangazwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu oluvalisayo uKipps Dube.
Half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.